Che kwacha iki chadamburwa neinin nemaranzi zana negumi nematanhatu pamusha izvo zvasiya vanotevera mutambo uyu vaine mibvunzo nekusimba kwemachevrons aya. Vatambi veZimbabwe vabuditswa vese munhandare vatanda maranzi zana nemakumi matatu nemana chete izvo zvasiya vari pasi pasi zvachose kubvira pakatanga mutambo uyu nezuro. Zimbabwe yakakanda maranzi zana nemakumi manomwe nematanhatu nezuro, asi Pakistan yadarika apa ndokukanda maranzi mazana mana nemakumi maviri nematanhatu. Mukotevera nhasi Zimbabwe yakwanisa maranzi zana nemakumi matatu nemana ayo abatanidzwa neane zuro 176 ndokutadza kusvika pane Pakistan. Chanyanyo shamisa ndeche kuti mutambi weZimbabwe akanda maranzi akawanda, tarisai Masakanda aita maranzi makumi mana nemaviri chete. Panguva imwe cheteyo Fawad Ali wePakistan abuda nemaranzi zana nemakumi mana kubva mumutambo mumwe cheteyo. Korohwa kunoshoresa kudai kwauya mushure mekunge Zimbabwe yakatatarika apo yakanotamba neAfghanistan kuUnited Arab Emirates. Mutevero wemutambo uyu vashingirai miti vati havachabvunzwa kumba kuti Zimbabwe yatamba sei asi kuti yadyiwangani.
Masupporters ecricket cricket toera zvikuru, asi kana kuiona iko zvinoka hatichaoni, takutongobvunzwa unzi dead nevana yadyiwangani Zimbabwe cricket nhasi.
Vamiti avo vanga vachiona mutambo uyu pachivhitikiti vati machevrons anoda kugadziriswa zvakasimba Zimbabwe yakatarisana ne 2022 World Cup.
Pane basa rekuti vaite chero chero, either vanodzinga timu yose kana kuti timu iyoyo inoda kubviswa vamwe vanhu. Asi kana ibviswa vamwe kuwedzerwa vanoti gune takawanda chezvo muno munyika 13 million.
Mutambi wePakistan Asad Ali ndiye atamba kudarika vatambi vese mumutambo uyu ndokutambidzwa mari inoita iyo mazana mashanu emadhora ekuAmerica. Zvikwata zviviri izvi zviri kusangana zvekare mumutambo wechipiri wematest uyo uri kutanga musi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.